Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 27 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muimbi ane mukurumbira muSouth Africa Lundi anoshaya.
Mvura yunaya zvakanyanyisa zvekuparadza zvivakwa pamwe neupenyu hwevanhu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudzwa muulawai kuti bato ravo rinofanirwa kunzwa zvinodiwa nevanhu kana richida kukunda musarudzo dza 2017.
Nokutanga kukorokotedza nepfenyuro yeStudio 7 kuti makorokoto masvika makore magumi namana 14 years muchitepfenyura muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuno muAfrica. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramunoita. Nokuti nepenyuro ya Studio 7 ndo nepenyuro ya vanhu.
Studio 7 inosvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni nasi vashanyira misha inogara vashoma yeBorodeo neGlenlawn vachiona kuparadzwa kwakaitwa dzimba pamwe nemidziyo nemafashamu emvura yakanaya nezuro muHarare. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti dambudziko remafashamu munzvimbo idzi rakanyanya kuwedzerwa nezvidziro kana kuti majurawo ayo ari kuputswa nemvura owira mudzimba kana pamidziyo. Vachideme vanotiwo zvidziro izvi zviri kupedzisira zvavhara nzira dzaisimbofamba nemvura kare izvo zvinozoimanikidza kupinda mudzimba yoparadza midziyo.
Kanzuru iri kuyambirawo vagari kuti vakasike kubuda mudzimba dzavo kana vangofungidzira kuti vatarisana nenjodzi. Mvura yakawanda iri kunaya munyika yose izvo zvinonzi zvave kuita kuti nzizi dzakawanda dzifashukire. Vanhu vakawanda vanonzi vari kuyeredzwawo nemvura pamwe nekurohwa nemheni nguva inenge ichinaya mvura. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze reMet Department rakatopawo yambiro yekuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana richikurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira. Ngatinzwe hurukuru yataita navachideme pamusoro pekushanya kwavamanyenyeni kuBorodero.
Hongu kune dzimba dzakati kuti dzakapindwa nemvura yemafashama. Takanyanya kuparara padzimba idzi nidhuriya yatinoti majurawo. Majurawo akaiswa anga akachengeta mvura, mvura yakawanda obva asundidzirwa obva anonha. Kuda kwaanga achiita kwakaudzoti dzimba dzine mahwindo ari pasi dzine madhoa dzinonyanya kusimba. Ndobva dzakorohwa nemvura iyoyo dzichivhurika midziyo yemumba ichitobukurwa kuenda panze. Ndodambudziko ratasangana naro kunzvimbo yeBorodeo iyi.
Dzimba dzakavakwa munzvimbo isingakodzeri here kana kuti chii?
Hatingadi kumhanya kuti nzvimbo dzisingakodzeri asi zvimwe zvataona zvekuti dzimwe dzimba dzakavakwa nepaimbofamba nemvura kare. Saka mvura haitanyamwe peaimbofamba napo ikangonaya ikawanda inodzokera nepeyakafamba napo gore rakapera oro makore 20 akapfuura oro makore 50 akapfuura.
Saka kanzuru pane rubatsiro rwairi kupawo here vanhu vakaparadzirwa dzimba iva?
Kanzuru taenda kunoona kuti dzakamira sei tichipawo advice kuvanhu kuti vangaite sei kana vachinge vavirwa nematambudziko. Nekuti chikuru rubatsiro rwatinokwanisa kunge tichivaudza nekuti kune vamwe vachona vanga vatogadzira pakaurayiwa kudhara nemvura. Saka hapana zvikuru zvatakati takwanisa kuita asi kunze kwekuchivaudza kuti kana ikachinge yauya futi yakadaro somvura ingei muchifamba makadai makadai muchienda neapa neapa neapa.
Dzimba ngani dzakakuwadzwa nemafashamu aya?
dzimba dzakawanda tichiri kutofamba kutenderera kutasa kuti ingani asi dzakawanda chose kuti hakusi kuborodzewa kwega zvinoenderana nekunana Glen Lawn kunana Gatwin mvura yakapinda mudzimba dzakawanda
tinoona kuti matambudziko ayanga asinganyanyoonekwa makore apfuura chii chaita kuti gore rino dambudziko iro riri kure
gore rino dambudziko iri rauya nekuburikidza kwemvura yakawanda yanaya inyaya yemafashama emvura yanaya vanhu vanga vagara makore akati kuti vasingaone mvura yakawanda vanhu vanogona kunge vanga vavarayirwa muzvinhu vasingachazviite asi pazonaya mvura yegore rino yauya sechenjedzo kuti kana mangwana muchiudzwa nevakuru veguta muchiudzwa nevanoziva nezvemafambiro emvura nezvemafambiro ekuvaka ngene muchiteerera itira ramangwana
vanga vari mutauriro weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7
Vanhu vanosvika zana nevanomwe vekuchida moyo kuhurungwe mudunhu remashonaland west vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west dr Wenslas Nyamayaro vabvuma kuti chirwere chetyphoid chave mudunhu rechida moyo vanyamayaro vanoti vanhu vakawanda vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid vanogara mumisha miviri yemanyembere nemunhuwa iyo iri kunwa mvura yemurwizi zvichitevera kusashanda kwezvibhorani munzvimbo idzi
mavillages maviri aya ari kutora mvura yavo murwizi vachitora mupfuku zviri kunzi zvibhorani hazvisi kushanda zvakanaka saka mvura yavari kutora ndeyemurwizi saka timu dzedu dzinoongorora kuti dzichibatsirise vanhu ivavo
vanyamayara vanoti pari zvinoongororo yavaita kune vamwe vevanhu ava zvinoratidza kuti vaviri vakaonekwa kuti vane chirwere chetyphoid nekuda kweuwandu hwevanhu vari kufungidzirwa kuti vakabatwa chirwere ichi vanyamayara vanoti vaendesa nhengo dzavo dzedunhu diki kana kuti district rehurungwe nedunhu guru kana kuti province rechinhoi kuti vanodzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid
team yekudistrict yakaendako team yevaprovince yaendako so weare still waiting tinzwe papi vasvika papi chichitora nzvimbo kunyaya yedambudziko retyphoid tikutaurwa kunzi iri kuoutbreak iri kuchida moyo
zvinonzi kune vanhu vashoma vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid mumisha inoti svenhiwa kaodza katya vazungu netedza kuhurungwe bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vari kufungidzirwa kuti vangangove nechirwere chetyphoid munyika asi vanoti chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika vapfumbamwe gore rino munyika ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
vagari vemubulawayo nevanomirira masangano akazvimirira oga nhasi vayambira mutungamiri wemdc vamogen tsvangirai kuti vakoshese kusarudzwa kwevanhukadzi vachamirira bato iri musarudzo dza2018 vachitaura pamusangano wavaita navatsvangirai nhasi vanhu vakawanda vati bato iri harifanirwe kubvumidza vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo kuti vange vachikwikwidza musarudzo vachida kumirira nzvimbo dziri mubulawayo mumwe wevanhu vane pfungwa idzi uye vataura pamusangano uyu ndivambuso fuzwayo vesangano rebechu likazulu mumwe mugari amai Jacqueline Love vanonzi vapomerawo vatsvangirai mhosva yekusaremekedza kodzero dzemadzimai vachiti izvi zvakabuda pachena mushure mekunge vatsvangirai vasarudza vaelias mudzuri navanelson chamisa kuti vaite vatevedzeri vavo kunyange muzvare tokosani kupe vachiripo musangano uyu wanga uri mumwe wemisangano iri kuitwa nemdct yekutsvaga pfungwa dzevanhu panyaya yekuti bato iri ropinda here kana kuti kwete mumubatanidzwa uchakwikwidzana nezano pf muna 2018 vachibva kubulawayo nhasi vatsvangirai vananga kuplumtree kunonzwa upfungwa dzevagari vemudhorobha iri
Mutauriri webato MDCT uye vari nengo ye National Electoral Reform Agenda kana kuti nera va Obed Gutu vanoti vakagadzirira zvakasimba kuzvidzivirira kubva kusangano riri kuzviti Citizens Against Violence and Anarchy kana kuti CAVA. Sangano iri mazuva mashoma apfuura rakapiwa mvumo nedare repamusoro yekuti riendese nera kumatare kuti nhengo dzaro dziripwe zvinhu zvadziri kuti zvakapunzwa nenhengo dzenera padzairatidzira muHarare gore rapera. Asi venera vanotiwo vane umbo hwakasimba hunoratidza kuti nhengo dzezanupf nevasori ndivo vaiputsa zvinhu zvevanhu. Vagutu vanotiwo vari kuda kuendesawo kumatare bato rezanupf vachiripomera mhosva dzekuponda nhengo dzaro nhengo dzemdc dzinosvika mazana maviri muna 2008 panguva yesarudzo. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji tichitanga nenyaya yenera.
Zvakadzama unongoziva patedu isu kunyaya dzemutemo ndoo kuhofisi kwedu. Takagadzirira zvikuru nokuti zviri kuitika pa tirikuona kuti vanhu vacho vari kuda kusungisa nera vakawana oda iyaye in terms of the Class Action Act mazuva aperawo mudare guru rezimhosva muhigh court muno muHarare. Vanhu vatinoziva zvedu kuti ndevezanu nokuti ukatoona ndofunga anga ari pamberi pacho achiita action yacho anotova munhu anga ari mupurisa, very senior police officer. Tichiziva zvedu kuti zvinhu zviri kurongwa nezanu, saka isu hatingambofa takatya kunyanyanyanya pazvinhu zvinenge zvichiitwa pamutemo zvinonge zvinzi ngatisanganei kumatare edzimhosva. Ndo kudya kwedu, ndo chikafu chedu, ndo kwatinotambira ukoko. Saka tinoti it's game on muchirungu. Ngavaite havo tosangana navo nokuti tine umbo hwakakwana hwokutaridza kuti nyanya mondi dzaipaza zvitoro zvavanhu dzichiba nokupisa dzimotikari kunyanya motikari yaye ZBC nezvimwe zvakadaro. Vatori maagenzi, mastate agenzi vasori uye zvavamwe vacho vachitova vanhu vezanu vatinoziva. Saka tine umbo hwakakwana chaizvo hwokuzvidzivirira.
Tiri kunzwawo mune mamapepanhau munenge muri kutiwo imi muchaendesawo ivanhu vezanupf kumatare nemhosva dzamuri kuvapomera dzekuponda vatsigiri vemdc muna 2008 ichokwadi here uye zviri kufamba sei?
Pane zviri kutoitwa zvakawanda zvekuona kuti tigadzirewo kuti tiende kumatare edzimhosva tiwane oda maringe neclass action act kuti tikwanise kuti timhangarire mhondi dziya dzakaponda vanhu dzichiuraya kubva muna 2008 dzichibata madzimai chibharo, dzichipisa dzimba dzavanhu, dzichipisa motikari dzavanhu nezvimwe zvakadaro. Nokuti vanhu ava chakanaka ndechekuti takatora, tine documentation yakakwana.
Mutauriri webato remdct vaObed Gutu vari parunare muHarare.
Akateerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel zim muchishandisa decoder rewisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa wisdom tsvagai channel yakanzi ch zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano retajamuka kunonzi kwatadza kubudirira nhasi nepamusana pemvura yanaya zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vashomanana vanonzi vashinga kubuda mudzimba dzavo vachida kuenda kunoratidzira. Asi vanga vakarongwa kuratidzira uku vati chirongwa ichi chimiswe sezvo vanhu vakawanda vakundikana kubuda nekuda kwemvura. Asi zvinonzi mapurisa anga akazarawo panzvimbo yanga ichifanirwa kutangira kuratidzira uku.
Makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 9198M, pa 4930, kana pa 13860, ni 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder WizTech kubva na 7pm kusvika na 9pm.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na 11pm kusvika na 1am. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvuru zvevanhu vanopikisana nekubvisa pamuviri zvaungana nhasi muWashington DC mukuratidzira kunonzi March for Life, uko kunoitwa gore roga roga kwawedzerwa simba neshanduko dziri kutarisirwa kuunzwa neutungamiri hwava Donald Trump neCongress iyo iri pasi pebato reRepublican.
Meya weguta reLibyo riri muSomalia pedyo nemuganhu neKenya aurayiwa mukurwiswa kwaitwa nechikwata cheAlshabab mambakwedza, chiitiko chatsinhirwa nevari muchiuto nevagari.
Nepfenyura yeStudio 7 yasvitsa makore gumi nemana nhasi ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe. Vanhu vazhinji munyika vanoti vari kufarira zvikuru nepfenyuro iyi, vamwe vachiti Studio 7 inofanira kuwedzera nguva dzekutepfenyura. Asi vamwe vanoti Studio 7 inofanira kutepfenyura iri munyika sezviri kuitwa nedzimwe nepfenyuro, vachiti pari zvino zvairi kuita zviri kunze kwemutemo. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Ndakutanga kukorokotedza nepfenyuro yeStudio 7 kuti makorokoto masvika makore magumi namana 14 years muchitepfenyura muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuno muAfrica. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramunoita, nokuti nepfenyuro yeStudio 7 ndo nepfenyuro yavanhu. Kose kwaunoenda muno muZimbabwe, ungafamba ungaenda kumareserva api, mapurazi api, nomuno madhorobheni, unongo wauti nyaya iripo hurukuro ndeyeStudio 7.
Avo mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, vaObed Gutu, vachikorokotedza Studio 7 nekusvitsa kwayaita nhasi makore gumi nemana iri pamhepo. VaGutu nevamwe vakawanda munyika vanosanganisira vanhuwo zvavo nemasangano akazvimirira vanoti Studio 7 inepfenyuro inopa vanhu vese mukana wekutaura zvisinei nekuti vakarerekera divi ripi. Mumwe mugari weMuHarare, amai Winnie Mambo, vanoti Studio 7 inepfenyuro inovapa nhau dzakasiyana nedzimwe nhau dzavanonzwa pane dzimwe nepfenyuro dzemuZimbabwe. Vanotiwo vanonzwa paStudio 7 nhau dzezvinhu zvinoitika munyika dzichipakurwa pachena.
Saka ini zvakandinakira kuwana a different perspective kuzvinhu zvinenge zvichiitika munyika yandinogara. Saka ndinoti makorokoto nokusvitsa 14 years rambai makashinga, nekuti panews dziri balanced.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube, vakurawo nechiwai vanoti Studio 7 inepfenyuro inowanzopa mukana kumapato ese ezvimatongerwo enyika, uye inosvikawo kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvikwe nedzimwe nepfenyuro dziri munyika.
Iri kusvika kune vanhu vedu vari kumahombe kombe enyika, kwakaita sokunana Malipati, kwakaita sokunana Gonare Zhou. Vanhu vedu vanofona vanotiudza kuti ndiyo redhiyo yavari kuteerera. Shoko riri kusvika rakasimba richiteererwa ikoko. Tikatumira meseji tikataura vanotinzwa. Vanhu vedu tiri kuvanzwa vachikurudzira zvikuru kuti dine taramba tiri paStudio 7.
VaGutu vanoti mukurumbira une Studio 7 kumaruwa unoratidza kuti inofarirwa neveruzhinji zvakanyanya.
Ini ndotoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwaGutu kunedzimwe nzvimbo dzatinofamba, unotodzwa vanhu vachibvunza kuti vaGutu takakudzwai paStudio 7 uri mukati mechakasara pasi kwenyika kumuko, kuti kana masaisai Zimbabwe Broadcasting Corporation hashiki maradio station neTV, asi kunzwa uchinzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Asi kunyange hazvo paine mufaro nemabasa eStudio 7, vakawanda vanotiwo dai nepfenyuro iyi yavandudzawo mashandiro ayo. Amai Mambo vanoti nepfenyuro yeStudio 7 iri kuwanza nyaya dzemuHarare, uye dai yatepfenyurawo nhau dzekumaruwa.
Ndinofunga kuti mafana kuenda kumamwe maruva. Ndainyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare zvinenge zvaitika muHarare. Asi zvinenge zvichiitika lese kunana Mutoko, kunana Nyamapanda handizvone zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe mareporti kunzvimbo dziri outside Harare.
Ukuwo vachihwai vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yatepfenyurawo nemimwe mitauro inotaurwa munyika.
Ko zvatiri kuti isu Zimbabwe ine malanguage kana kuti mitauro inosvika 16 kana kudarika. Vanhu vakaita seShangani hatisi kuinzwa isu. Hatisi kuvanzwa vachitaura vanhu vakaita seivavo. Ivo vacho vatiri kutaura kuti kunana Malipati, kunana Chikombedzi. Toda kunzwa vachitaura chichangani chavo ichocho icho.
Vaguti vanoti kunyange hazvo pane nepfenyuro dzakawanda dzakapiwa maresinesi makore mashomanana apfuura, nepfenyuro idzi dzinenge dzinotaura neizwi rimwe chete. Chikumbiro chavagutu nebato ravo ndechekuti dai Studio 7 yawedzera nguva yekutepfenyura, uyewo kuti dai yatepfenyura nemimwe mitauro yakaita seVenda, Tonga nemimwe.
Isu zvatinonyimwa coverage neZBC television, zvatinonyimwa coverage nema radio station ZBC neawo anonzi so-called private radio station arimu Zimbabwe totopona nemi. Saka hatingati munokanganisa, asi chikumbiro chokuti tiwedzerewo nguva. Dei zvaita kuti mutipe kana maawa mana chaiwo kana mashanu muchitepfenyura hataitepi.
Mumwe wevechidiki muHarare vaDenford Ngadziore vanoti dai Studio 7 yatotanga television chaiyo.
Zvaikwanisika Studio 7 yaita fuchana dza free channel iri yeTV either pazvimavisiteki zvedisi oro pachiDS chiri $11 chipeseje ndorasongenyi chakanaka chose chokuti dai vakuru vacho vazvinzwa vakaita chifree channel chiri cheTV ndorasonge coverage yedu neactivities emaelection voter mobilization inda zvakanaka because Studio 7 benefit yayo iri kumaZimbabweans because haina party yakamirira inobanza munhu wese weZimbabwe sani zvakanaka chose ewa consider nyaya yeTV.
Asi nhengo yeZANU PF zvakare vachimirira makonde muparamende vakaindinesi paradza vanoti ivo nebato ravo havafariri Studio 7 nekuti inotepfenyura zvisiri pamutemo uye ichitepfenyura kubva kunyika inovengana neZimbabwe. Vati Studio 7 kana ichida kuwirirana nehurumende yeZANU PF inofanira kunyoresa kuZimbabwe Media Commission yoshanda zviri pamutemo. Kunyange hazvo vaparadza vati bato ravo harifariri Studio 7 vazhinji kusanganisira makurukota ehurumende vatsigiri pamwe nenhengo dzeparamende kusanganisira dzeZANU PF dzinoteerera nepfenyuro iyi kana kutaura paStudio 7. Asi vaparadza vanoti havanganyarari kana vabvunzwa mubvunzo.
Hatifariri nepfenyuro iyi, asi kuti tinopindura zvatinenge tabvunzwa. Nekuti tikairegera ichiteera zvairi kuita inokanganisa vanhu vedu, ndosaka tichipindura. Ndosaka vanhu veZANU PF vachipindura, ndosaka ini pano weZANU PF ndichipindura ndichitaura newe kudai. Nekuti ndikasataura newe hazviiti zvakanaka.
Asi veStudio 7 vanoti vari kutepfenyura zviri pamutemo sezvinodiwa nemitemo yekutepfenyura pasi rose kunyange hazvo vamwe muhurumende yeZimbabwe vasingazvifarire. Studio 7 yakaparurwa nechirongwa chechirungu musi wa27 ndira 2003, apo zvinhu zvange zvakaoma munyika munyaya dzekutora nhau, kutepfenyura pamwe nekufambiswa kwemashoko munyika. Zvirongwa zvendevele neshona zvakazotanga kutepfenyurwa musi wa7 kubvumbi 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
South Africa ane mukurumbira zvikuru uye akamboimbawo nevamwe vaimbi vemuZimbabwe Lundi Taimara aizivikanwa zvikuru nekuti Lundi Ashaya. Lundi ange ave nemakore 33 ekuberekwa. Anga ari muchipatara kubva muna zvita mushure mekudzoka kwaakaita kunyika yeChina. Nemusi wemuvhuro anonzi akaendeswa kune vanenge vachirwara zvakanyanyisa kana kuti muintensive care unit. Mhuri yake inoti ainge aine chirwere cheitsvo uye TB. Dzimwe dzimbo dzakaimbwa naLundi dzinosanganisira mpefemulo wami, Mvulele Angene, Mama na Kuluma Navo. Mumwe muimbi wemuZimbabwe akaimba naLundi padamba refu rake rinonzi Tichamuona. Ndifungisai zvakava pano Mashavave, uyo anoti arwadziwa zvikuru nerufu urwu.
Especially because the Mulu at Ambushanda Nai, to me, equally, Puma Dagashanda Nai and the Mosiri Kuri. As I got to make my songs, they say, Natishamona, my album, Natishamona, about four songs that I featured him. I will have Kumangaya Kwana. He socialized a person, Mamma, not a African musician, and I'm Lucy and Ari Bikamalo. So we feel like Sharas Hiwa.
Asi pamai imbo imba naye apa mungati angari munhu akaita sei tinozoti angari munhu ane mukurumbira asi aishandika naye zvakanaka here
aishandika naye zvakanaka ndosaka takarekodha naye takakwanisa kurekodha naye ndosaka aikwanisa kuuya kumanguva yakwana tichifamba kuenda kuHarare kuBulawayo tichitenderera muZimbabwe so personally pakushanda naye kubasa angari munhu anoshandika naye zvakanaka
Yimbi fungisaye zvakava pano mashavave ari parunare muHarare achitaura nezverufu rwaLundi. Iko zvino tokuchi endesai kuna Marvelous Mhlanganya uye achitaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGambia.
Mushure memakore makumi maviri nemaviri vachitongwa nevaive mutungamiri wenyika vayaya Jame vanhu vemuGambia vave nemutungamiri mutsva vaAdama Barrow. VaBarrow vakatoreswa mhiko vari muupoteri kuSenegal musi wa18 ndira kumuzinda wenyika yavo. Mushure mekumbotenda kuti vakundwa vaJame vakange voramba kusiya basa vachiti sarudzo dzainge dzabirirwa. Asi mushure mekunge nyika dzekumawirira kweAfrica dziri musangano reEconomic Community of Western African States kana kuti ECOWAS vatumira mauto vaJame vakazobvuma kumboenda muupoteri. Izvi zvakapa vaBarrow mukana wekuti vadzokere kuGambia zvakaitika nemusi weChina nezuro. VaJame vaive muto vakapidigura hurumende muna 1984 vakasunga vanopikisa uye vatori venhau. VaBarrow vanoti vachasunungura vanhu vose ava. Vanoti vachashandawo kuedza kugadzirisa nyaya yezveupfumi munyika mavo. Hurumende yeAmerica iri kutenda ECOWAS nebasa rayakaita uye inoti inotambira nemufaro mashoko avaBarrow. Ekuti vachaedza kuunza runyararo muGambia uye kubatanidza vanhu. America inoti iri kutarisira kushanda zvakanaka navaBarrow. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGambia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kangano wachirongwa chedu che live talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa dambudziko rekuwanda kwemvura munyika.
Kana muchitopinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvengo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Muimbi ane mukurumbira muSouth Africa Lundi anoshaya.
mvura yonaya zvakanyanyisa munyika zvekuparadza zvivakwa pamwe neupenyu hwevanhu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudzwa Mbulawayo kuti bato ravo rinofanira kunzwa zvinodiwa nevanhu kana richida kukunda musarudzo dza 2018.
Studio 7 inosvitsa makore 14 ichitepfenyura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia emina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhla ka 27 sibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kabafake abantu abemathebelelene sikhuluma ngerepresentation. Irepresentation sifuna abantu besindebeleni. Asibuyele emuva ngalokho. Kakube ngumuntu wesindebeleni ole proven record ukuthi wesindebeleni. Kasibandlulule.
Izakhamizi zakobulawayo zihlangana lomkhokheli weMDCT umnumzana Tsvangirai zimkhuthaza ukuba anikeze abesifazane amathuba kanye lokungakhethi abantu bokuzamela uZulu weMandebeleni kukhetho luka 2018. Umculi wengoma zokholo obedumile kakhulu kwele South Africa kanye leZimbabwe uLundi Jamara Kaseko. Izakhamizi zika ward Chauke ezishabane esigabeni senkabazwe zithi zibuhlungu phezu kokwanda kwamagodi achiwa ngabomakhorokoza abadinga ichrome kule ndawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uhlanganele zakhamizi zakobulawayo labenhlanganiso ezizimeleyo lamhlanje zamkhuthaza ukuba anikeze abesifazane amathuba kanye lokungakhethi abantu bokuza ukuzomela uZulu eMandebeleni kukhetho luka 2018. Unompumelelo moyo usipha loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Zana Tsvangirai uphakathi kohlelo lokwethekelela izigaba ezehlukeneyo zelizwe edinga imibono kaZulu labenhlanganiso ezimela ilungelo likaZulu ezigabeni ezichiyeneyo zempilo ngabakukhangeleleyo lapho kulungiselelwa ukhetho luka 2018. Esuka kobulawayo uzabhekisa amabombo ezansi eMandebeleni ePlumtree lapho akhangelele ukuhlangana lezakhamizi kunye lenkokheli zebandla lakhe. Ubulawayo kazange ambhode umkhokheli weMDCT emtshela obala ukuba abantu abasuka ezigabeni ezingaphandle kweMandebeleni kusukela kuzihlalo zabo councilor kusiya kumalunga edale ePhalamende kabafunakali njalo lelo phutha akade elenza okweminyaka edlule kalifike emaphethelweni ngokhetho luka 2018. Unobhala wenhlanganiso yebhethu likaZulu elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe ngokhetho luka 2018 bakhangelele ukuba wonke amabandla kungabi labantu bokuza abazogcwalisa uhlelo lweGrand Plan.
Kabafake abantu abemathebelelene sikhuluma ngerepresentation. Irepresentation sifuna abantu besindebeleni. Asibuyele emuva ngalokho. Kakube ngumuntu wesindebeleni ole proven record ukuthi wesindebeleni. Kasibandlulule.
Osakhulayo okunhlanganiso yebulawayo Youth Arise uMthokozisi Ndlovu uthe kobulawayo abantu abazangena kukhetho luka 2018 abasuke eMandebeleni ngoba umuntu wokuza ngeke abamele njalo azwisise inhlupho zabo.
Uthi thina njengabantu besindebeleni sasikhangela ukuthi ama opposition parties yiko sasigijimela sisiyakiwo sikuthi sisapote wona, sikhangelela ukuthi ngabantu ababezananzelela ukuthi njengamandebele singabantu abalimele sivele sile silonto esidala. So kufanele ngokunjalo ngokhetho luka 2018 sikhangelele ukuthi sike sinanzelele njengabantu besindebeleni.
Omunye njalo osakhulayo wakobulawayo uNicole Cassandra uthi abantu labo kumele kube ngabantu abahloliweyo njalo abangela bugwelegwele.
U-2018 mina I feel like ukuthi amakhandidate silawo kumele kube ngabantu abatransparent, ngabantu alabana ukuthi bayakwazi inhlelo zabantu, bayakwazi abantu bavele bakhala ngani. Ama-debates kume phambili afana ku-debate abantu bekhona balalele uze umuntu azikhethele into ayifunayo nxa sesiku-2018.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esilwela amalungelo abomama uNkosazana Jacqueline Ndlovu uthe uTsvangirai akahloniphi isisekelo sombuso webandla lakhe njalo balokwesaba ukuthi ngokhetho oluzayo ulakho ukuvalela phandle abesifazana. Nanku sewadinga abesilisa ababili abasuka eMpumalanga ukuba bamncedise.
Kayihloniphi iconstitution yakhe. So kule ngozi enkulu ukuthi njengoba ngumuntu ongahloniphiyo labo mama uzagcine ngabahloniphi njengoba sikubonileyo kwenye iphathi ebusayo ukuthi umama wagcine ekhijini. Thina sibela ukuthi umama babe baphiwa amathuba okuthi labo babuse njona sibaningi kangaka elizweni.
Umfundisi Angiston Spanda yena uthe ngendlela akhulumisane ngayo lo mkhokheli webandla le-MDCT ubone mhlophe ukuba ngokhetho luka-2018 uzaba lokhe eqhubekisa injongo yakhe yokuphumelelisa uhlelo lwe-grand plan.
Mina sengikubonde ukuthi ubaba uTsvangirai ucacile ngento yakhe ukuthi yena akalandaba lokuthi abantu bathini, akalaleli. Okwesibili akalandaba labomama nezikhalazo zabomama. Okwesithathu akalandaba lokuthi abanye abantu bezwa njani ngokuhlukuluzwa nokucindezelwa.
Abangenela umhlangano wakobulawayo ngothi bona bafuna ukumelwa inzalo yemandebeleni hathi abantu bokuza okukhanya kungamphathanga kuhle uTsvangirai. Amabandla abalisa i-ANSA le-MRP athi azancintisa emandebeleni kuphela, izaphu ithi ilizwe jikelele njalo sebeqalile ukukhetha abazabamela noma nje kule nkulumo zokuthi amabandla aphikisayo aye ekhethweni eyimbuma kodwa kulokuthandabuza kulolu hlelo ngoba kungela kuthembana. Ngimele iStudio 7 kwabulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izakhamizi zikawadi Chauke ezishabane esigabeni senkabazwe zithi zibuhlungu phezu kokwanda kwamagodi achiwa ngabomakhorokoza abadinga ilitshe eliligugu elechrome kule ndawo. Izakhamizi lezi zithi zikhathazekile ngokungazihlalaphi kwabantu ukugqibela amagodi la aseyingozi enkulu kibo, imuli zabo kanye lezifuyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Zikhuthaza abaqhuba imisebenzi yokwemba kulindawo ukuthi bawagqibele amagodi la lapho sebethole abayabe bekwemba kodwa bazihluphi ukwenze lokho ngemva kokuthola lawo matshe aligugu. Umnumzana Silinganiso Nyathi isakhamuzi seTshawuke Ward komaPhanzure khona eShabane yena ke uthi ukhathazekile kakhulu ngalesi simo.
Ya silobuhlungu kakhulu ngabantu abagebha ikhoromu, sifuna ukuthi ngaba thinga bangagebha bavale amagodi ngoba amagodi asenzela ukulimala kwabantu. Yikho konke lokho siyacela ukuthi abantu laba abasebenza ngababe le mali abakwazi ukuthi ngakulo muntu olimileyo bamncede. Thina njengezakhamizi zakomaphazwe sifuna ukuthi akugejwe khona, bangaqeda ukugebha bagqibele ukwenzeka ukuthi sivale ingozi lezi ezenzakalayo. Kakhulu abantwana belusa inkomo, abanye sebebhukutshela phakathi kwamagodi la, abanye bacina sebefela phakathi ngoba adipo 25 to 30 meters deep.
Ethi sebekhona asebelahlekelwe impilo ngemva kokuwela phakathi kwalamagodi asekhule okwesabekayo ngokuna kwezulu. Lezifuyo lazo kungesifanayo kodwa abaqhuba umsebenzi wokwemba ezishabane bathi kabayiboni ingozi kulokho abakwenzayo lapho bechiya amagodi ekhamisile. Umnumzana Rutendo Moyo, ngomunye wabasakhulayo abaphatheke emisebenzini yokwemba ezimele esebenzela omunye angathandanga ukumbetha ngegama. Umoya uthi uyabaphilisa lomsebenzi.
Ukuhambelana ngokusebenza siyabe sikuyenza kwesi sikhathi siya ngama-targets ukuthi siyabe sisebenza njani. Kwesi sikhathi silakho ukuthi ngenyanga sisebenze amathani, kuya kuhamba ngokuthi sisebenze njani. Kathesi nje ngendaba yamanzi kwesinye isikhathi kuyahlupha ukuthi simake ama-targets. Ya, kuyasebenzeka ngesinye isikhathi.
Izihlahla sezijabalele, umhlabathi usonakala, imvelo yonke ayisalondolozwa ngenxa yalaba bantu. Uzulu wemaphandzure athi ngabavela ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe ukuzadinga leli gugu angalithola azihambele ebachiyela lumonakalo. Ngimele iStudio 7 ngisezishabane, ngingumevisi Gama.
Amabandla aphikisayo sebambene lozulu emandebeleni ekusoleni ibandla lezanu PF ngokuqoqa idili lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kaMongameli Mugabe eMatopos National Park. Amabandla la athi lokhu yikuthunuka izilonda zikaZulu emandebeleni ezilokhu zibhidlika phezu kodaba lombhuqazwe weGugurahundi. IMatopos National Park eMatabeleland South ayikho kachana leBhalakwe lapho kulamangcwaba ajikelwa khona abantu abaningi ababulawa ngesikhathi seGugurahundi. Amabandla asola lokhu agoqela iMDCT, iMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, iAlliance for National Salvation, People's Democratic Party. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu.
Yikudelela okukhulu okwenziwa umgabe lezano PF. Okokuqala, sithangelele ukuthi abantu bemahlobo emathebhelelendi ngabantu-ke abahlaselwa eGugurahundi, balahlekelwa izihlobo, bajikelwa eBhalakwe emahlobo khona lapho izano efuna ukwenza khona ibhesidei kamgabe. Abantu laba babuhlungu. Okokuqala, abantwana abalazincwadi ama-birth certificate. Okwesibili, balahlekelwa izihlobo zabo, kabazincwabanga kuhle ngosiko lwabo, kabakwazi ukuthi zingathi, kodwa-ke zijikele emgodini weBhalakwe. Ukuhamba-ke kwenzano lomgabe kusayenza-ke le-birthday besiyacelebrata, bekholisa, besidla, imali yabantwana beZimbabwe evele ishota elizweni, kutshengisela-ke ukunganakaleli kungakhathaleleki uZulu weZimbabwe. Yikho-ke sithi sina yinto engangihlanga-ke lenziwa ezanu p f, into yobuhlungu kutshengisa nje ukudelela ukuthi ngaba siboni njengabantu thina abantu bemathebhelelene.
Kukhona na izakhamizi ezingakwenza okungabamba izanu p f ngamandla ukubana aguqule umcabango lo?
Kakhulu, izakhamizi kumele zibambane, ziyale zithi lukuka nje kuphumi zihambe. Zikhona izakhamizi zematopo ezikulibandla lezanu p f, yibo bokuqala ukuthi kumele bahambe besola khonokho kwenziwa-ke iphathi yabo ukuthi bahambe beselebrate eBhalakwe. Kuthi-ke lezinye izakhamizi-ke zobusivil society, lezinye izakhamizi ezingekho kunhlanganiso ezikhona elizweni, zihlangane zihambe zithi thina kasikufuni lokho, zedemonstrate kuyenaleyo ndawo, ziphikisane-ke lesenzuzanu p f. Baza kuzwa lanxa beza kwenza inkani nje bezanu p f kusazakala ukuthi bayenze kwenkani, bangafosa benze kwenkani, kodwa abantu sezitshengisile ukuthi
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu oyibandla le-People's Democratic Party. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngezulu eliningi elilokhe lisina endaweni ezithiyeneyo zelizwe eselidale umonakalo wokukhukhulwa kwezindlu, abanye belahlekelwa umphefumulo ngemva kokutshaywa ngumbane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthunywa oqhakathekileyo wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations kwele Somalia uxwayise inhlanganiso eqondisa ukhetho elizweni lelo ukuthi isebenze ngonanzelelo ivimbe ukungethembeki i-corruption lapho isiqalisa ukubhalisa abantu kugwalo lwabelelungelo lokuvota kukhetho olwenziwa ngenyanga ezayo lokudinga umongameli. Inhloko kahulumende eBritane unkosikazi Theresa May uhlangana lomongameli Donald Trump weleMelika lamhlanje esigodlweni sakhe eseWhite House esiba ngumkhokheli wakuqala welinye ilizwe ukuhlangana lomnumzana Trump lokhe eqalileyo umsebenzi. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika. Kuminyaka engamachumi amabili lanhlanu edluleyo ngozibandlela mhla zingamachumi amabili ngomnyaka ka-1942, inkokheli yebandla le-German Nazi yahlangana edolobheni le-1C esabelweni se-Berlin kudingwa isisombululo kulokho ababesithi inkinga kudaba lwamaJuda. Ukuxotshwa lombhuqazwe wamaJuda lapho okwakuhlala amaJelimana e-Europe. Kwalandela ukubotshwa kwezigidi zamaJuda kunye labezombusazwe, amakamanisi, izikhwicamfundo, amaRoma, izitabane, labagula umkhuhlane wengqondo basiwa ezinkambeni. Iningi labo lagcina libulewe ezinkambeni ezalungiselelwa ukubulala abantu ngokubancitsha ukudla lolunye ucuku. Kuminyaka emithathu eyalandelayo umhlangano we-1C kusiyafika impi yomhlaba yesibili, amaJuda ayizigidi eziyisithupha labangasomaJuda abayizigidi ezinhlanu basebefile enkambeni lezi. Lamuhla lombhuqazwe wazakala ngokuthi yi-Holocaust. Inkamba ye-Auschwitz Birkenau kwele Poland eyiyo eyayinkulu kulazo zonke yakhululwa ngamabutho akwele Russia ngozibandlela zimachumi mabili lasikhombisa ngomnyaka ka-1945. Linkamba yayiphose ukuba ingelabantu ngalolu suku ngoba izibotshwa ezazisenelisa ukuhamba zasuswa sekusiza amasotsha akwele Russia. Abakhululi laba abeRussia bahlangabezwa ngabantu ababecake okwesabekayo abazinkulungwane eziyisikhombisa ababesehluleka ukuhamba ngenxa yendlala bachiwa duze kwenqabanqwaba yezidumbu. Lumbhuqazwe wawulicala loluntu okwabangela ukuthi inhlanganiso yomhlaba ithi lolucuku lungakhohlwa ukwenzela ukuthi lungaphindwa futhi. Yikho umnyaka wonke ngenyanga kazibandlela zingamachumi amabili lasikhombisa kunanzwa ilanga le-International Remembrance Day. Sokwedlule iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu selokhu kwenziwa impi yomhlaba eyesibili, labalutshwana abasinda kulombhuqazwe abalokhu bephila lalabo abakhulula laba bantu ababesebugqilini. Kukithi ukuthi singavumeli njalo inzondano locuku olugalulisa uluntu lenhlonipho yempilo yabanye. Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Umculi wengoma zokholo obedumile kakhulu kwele South Africa kanye laseZimbabwe uLundi Tyamara kasekho. uLundi ubhubhe ngolwesihlanu ekuseni esibhedlela se-Edenville kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa umkhuhlane wofuba lesisu i-stomach TB lowesibindi i-liver condition okwesikhathi eside. UBenedict Nhlapho uxoxa labeZimbabwe ngalo umculi.
bathokoza abaculi bezimbabwe labathanda umculo wezokholo ngolandela imva kalundi tamara lomculo obhubhese le minyaka engamajumi amathathu ulasishiyagalombili uqala udumo lwakhe kusuka ngo-1998 ngesikhathi sethula amadlalade agoqela umphefumulo wami umvulele angene lokukhuluma nabo lezalwane zezimbabwe ebelithanda lumculi lithi litshabalele italenta elingasoke litholakale lula umculi weqembu lamajaha amahle umjiqezi David Ncube uthi alehlanga lingehlile
nguyena umuntu owayengamzwa icula into engizwayo ma uzakhumbula nje kulezo ngoma zakhe ezithi umphefumulo wami yeyi bafowethu silahlekelwe kakhulu
umculo wephelandaba Super Sounds unqobani Ndlovu uthi ingoma zikaLundi bezintshumayelo enkulu.
Lundi mfowethu ulale ngoxolo. Siphinde sibongela ku Studio 7 AES memileyo ukuthi size lati siyophosa amazwi enduduzo.
Isizalwane seZimbabwe uZanele Dube odabuka eGwanda uthi imva kaLundi imethusile.
Ngizomkhumbula kakhulu ngengoma yakhe kaMphefumulo wami. I remember sisezingane nje silalela lengoma sizama ukuimitate nokucula kwakhe.
Usebondlovo dabuka kobulawayo ephumula East uthi kufe iqhawe.
Sizama ubhlungu kabi ngoba kuyindoda ethanda abantu ekhululekile ene nengoma zakhe zonke especially le umphefumulo wami yazi zonke bezishaya enhlizweni eshibhlungu kabi ngoba kalendoda.
Umlingisi weZimbabwe umthusi Bashimane Ndlovu odume ngelithi Madlela uthi umphakathi ulahlekelwe
indlela yethu yiyo yona leyo sonke ngelinyilanga siyidlula siyohamba leyo ndlela so sithi dudu emndenini abaduduzeke bakwazi ukuthi yonke into yenzakala for a reason
bonke ke bavumelana ukuthi lobanje lomculi eselele umculo wakhe uzasala uyisikhumbuzo esikhulu ezindlini ezinengi ngalesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo
siyabonga ke jahale zansi lokhu siqhubeka ke ngomculo sesingena ke kuhlelo Woza Friday lapho ke umculi osacathulayo uJafet Wabarati Mlauzi wethule okusemthethweni indlikizane yedlalade elibizwa Woza Nhlanhla ngolwesine ntambama edolobheni lakobulawayo intatheli zindaba yethu Joseph Njanji ube khona le wasipha loludaba ngokugcweleyo
yeah that to me sulu gena mina phethe microphone kunyikinyeka umhlaba vele ngwanda isochel khulu kwese nkulu umdaka omnyama isikhewe esikhulu hlevu ufuna ukuthini lapha
bekungana indawo ngolwesine ntambama endaweni National Art Gallery yesedolobheni lakobulawayo lapho izinyane lengonyama uJafet Mlauzi yena owaziwa kwezomculo ngegama elithi Hwabarati abekade ephakulela khona uZulu idlalade lakhe elitsha elivutha amalangabi alethe igama elithiwa Woza Nhlanhla ijaha lakomlawuzi lona elikhulele elokitshini lasenjube liqeqeshwe ngomculi olodumo uJays Marabini kusukela ngomnyaka ka-2010 lapho eliqale khona ukusebenza leqembu lekwezekulunge
angilahlekanga
ngincaka Jesu Marabini nguye obe inspiration enkulu kakhulu ukuthi ngihambe ngedirection le ngihamba ngayo kumusic uyangifundisa njalo nokuthi ezinye izinto ngizenze njalo njengoba enengumuntu ohamba phambili
kudlalade lakhe leli uhwabarati usebenzela abaculi abagoqela uqeqeshiwe mthambo unoma nkwali usandra ndebele u-ashley manyangayitse upesi ujays marabini uvusa mkhaya kanye logazeli mnyama layewo lilunga leqembu lekweze kulunge njalo abaphathisane kungoma ethiwa amakhweli intaba ekhuluma emkhosini wokwethulwa kusemthethweni idlalade likahwabarati ujays marabini uthe yena kwelakhe iqembu abaculi abacathulayo bavele baphiwa ithuba lokuba bazimele bodwa
uhwabarati usenhliziyweni yami kakhulu lo mfana ngathi umfanami ujays marabini kwelilanga uyabe ngasekho uzathi wena kuyini okuza kuphilisa ngemva kwajays marabini so ngakho ngitshela noko ukuthi kumele azimele bakwazi bonke ukuthi ebhendi akekho umuntu ongaphiwa ithuba
lo Jays Marabini uhwabarati ucule ingoma okubizwa ngayo idlalade lakhe ethiwa woza nhlanhla ngiyimele istudio 7 kobulawayo ngingujoseph njanje
njengomchilo makhosikazi ngivele wathi kujabule kwaphansi ngihlowa njengamazi ngikhathele samsogolo ngenxa yomhogolo siphile kanzima emhlabeni wesithembiso nginesifiso ngicelekini mathemba amhlophe lapho kusima khona lingibonise ngibhasophe kancane kancane lingikhuphule ngalo mculo igadila lezilo kuhlula insilo kusela similo kusafani lasendulo kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline semnyango nyanqonqoza festa music yagobhoza ijays marabini angazi nyobonga tini ngimuhwabarati nyongoloza kubula sasha kubula sasha kubula sasha wasadaso
awunyoni yamakhosi
osanyoni yabelu
osanyoni
yamasulu
osanhlanhla wenyoni yaphe
awunyoni yamakhosi
osanyoni
yabelu
osanhlanhla
besulu
osanhlanhla
Takati vela ngesikhathi sicathulo sifuthele umnikazi ngakushaya ngengoma ngududule ngamaleri kuqhakazela umnyaka wonke singamajananda sonke bashabulila bomkhulu labo gogo ngicela ukuzumpululu kunini ngilindile woza hlahla philise busile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba grand sokulanda hlupheni bansula kuyabheda lengaphandle ukhala ngabafowethu abahamba bajubalala kwamoshakala abanye basala esisweni Jays Marabini angazi nyobonga ngithini
awunyoni yabelu awunyoni yamakhosi awunyoni yabesulu wozanhlanhla
wozanhlanhla wozanhlanhla wenyoni yabesulu
awunyoni
Shale zakho shaye ndomolomo Esikhona manje thina wena mfana mlomolomo Ethula umsindo nojabona uyavutha umlilo lo Esigaxa konke thina lapha kushale malilo
Ingoma emnandi ingoma yomculi osacathulayo uJafet Hwabarati Mlawuzi Egqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje Izakhamizi zakobulawayo zihlangana lo mkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai zimkhuthaza ukuba anikeze abesifazane amathuba silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.